A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 14th, 2018. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the one-year anniversary of the stepping down of President Robert Mugabe from power.
On this day last year, Zimbabwe was at a crossroads as pressure to remove Robert Mugabe mounted.
As dawn broke over Harare on the morning of 14 November last year, residents looked out of their windows to see soldiers patrolling the streets. After a day and night of frayed nerves with rumors of a coup and sightings of troop movements, the plotters struck.
On the night of November 14th, the Minister of Foreign Affairs, Sibusiso Moyo, then an army general, announced on ZTV that soldiers were only targeting criminals around President Mugabe and he was safe. This gave many Zimbabweans in the diaspora the opportunity they were waiting for to go back home and start a new life.
We want to hear from you. How is life now? How has it been after that fateful day, especially those in the diaspora? If they are still in the diaspora, we know some of you have gone back to Zimbabwe, but let's talk about it.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ungu Chris nasi igore rakwana gore hanzi mazuva anomhanya ratokwana gore sekutamo 14 November gore ra 2017 14 November 2018 gore rakwana kubva pakatanga kuziviswa nemauto kuti akupindira munyaya dzezvematongero enyika muZimbabwe vachiti vamugabe vakanga vachitadza kutonga kutungamira nyika zvikuru munyaya dzezvoupfumi nekugara kwakanaka kwevanhu zvakaita kuti vati vamugabe tiri kuvabvisa nekuti vakavatenderedza ndo vanhu vari kuwedzera kana kukonzeresa kuparara kwenyika. Hanzi we are only targeting criminals around Mr. Mugabe. Ndo zvakaita kuti vamugabe vabve pachigaro. Tinonzwa kuti musi iwoyo, musi wa 14, usiku iwo wa 14 November 2017, vave gurukota yezvino rezve kudyidzana nedzimwe nyika. Vasibusiso Moyo vakaenda panhepfenyuro vachizivisa kuti masamba asiyana zvinhu zvachinja ndovamboita kuti vange vari pamatomu nguva iyoyo mauto anga ari pamatomu vachizivisa kuti paita shanduko. Vakawanda vakapembera takazoona kubva musi wa 15 zvichienda mberi vanhu vachiita ukama hwebhurugwa nebhande nemauto mumaguta akasiyana siyana. Zvakapawo vanhu vakawanda shuviro vari kunze kwenyika kuti zvinhu zvanaka, tarisiro yekudzokera kumusha yavepo. Kune vamwe vataimbotaura navo vachitaura kuti ndaane makore 30 naanoraudza ndisati adzokera kumusha nekuti vanga vasingadyidzana nehurumende yavamugabe, asi vazhinji vakaona iwoyo semukana wekuti vakwanisa kudzokera kumusha. Tikazonzwawo vamwe vaitonzi vakadzokera kumusha nguva iyoyo. Saka toda kunzwa kuti vana veZimbabwe, gore irori kubva muna 2017 November 14 kusvika nhasi, ishanduko dzipi dzamaona kune vakadzokera kumusha? Tipeiwo mamirira azvakaita. Kune vakamboenda vakazofunga kudzoka zvakare kudzokera kudiaspora? Tiudzewo. Kune vakanga vakangosunga mabhegi vachiti zvichazonaka kupfuura zvara zvaita? Tiudzei. Pindai muchirongwa. Ndo mukana wati kuda kuti kurukure tinzwe zvinhu zvakamira sei, Chris.
Yebo Jonga, zolukandaba lamhlanje ke sixoxa ngokwenelisa umnyaka ogcweleyo umbuso kamongameli Robert Mugabe wafika emaphethelweni. Ye, siyazi ukuthi kwenzakala okuningi ukuze kufike kuleso sibanga. Kwaqala ke sibona ayethiwa amarali akankosikazi Grace Mugabe, ayethiwa yini Jonga? Youth interface. Yeah, ama youth interface. Sabona agcwala ilizwe lonke sezwa umsekeli kamongameli owayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa sokuthiwa sexotshiwe ebandleni lokunye okunjalo kwaze kwathi mhla ka 14 November lamhlanje ke yiko esezwa khona ukubana amapolisa athi hayi sesigombolozele labo abakade bengaphathi kuhle umbuso lokunye okunjalo kodwa umongameli Mgabe hayi yena uzihlalele siyamlondoloza kahle hayi mina ukuthi ngikukhuluma soze ngikhulume kahle kodwa sikuzweni kuye yena ngokwakhe uqobo lwakhe uSB Moyo ukuthi wathini mhla lokho kasimzweni
Comrade R.R.G. Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice.
Yebo ke nango ke oya yiko kwaqala khona udaba jonga
hanzi tirikuda kuti vari kukonzera kushupika kwevanhu vanga vachitarisana nemutemo bring them to justice atizove zviri kuita here izvozvo tataona here vati vamiswa pamberi pematare vachiwanikwa ine dzimhosva dzekukonzeresa kusagadzikana kwaakuri munyika
jonga sesike sabona bakhona abahambayo nje kwe one day uzokuthiwa uhambile court but indaba zakhona azicaci kahle ukuthi ubucriminal bakhona kwakuyini kahle
apana ari kuziwa wonguva teereri nevatariri tinofanira kunge tichirangaridzana kuti masondo kana mazuva akanga akanangana nekuti tizosvika musi wa 14 November ndo mazuva atakaona semisangano yaiitwa na mai Mugabe nevechidiki vezano PF vamugabe vaiendawo kumisangano yainzi ma youth interface misangano iyoyo yaiitwa mumaputunhu enyika ndo matainzwa vaifungidzirwawo kunzi vaikanganisa mafambisiro ehurumende yavamugabe kufambisa zvinhu muzano PFM vachitakatwawo nekutaurwa nemazita zvikuru naamai Mugabe takaonawo mazuva iwayo vave mutungamiri wenyika yezvino vaemasoni Munangagwa vachinongedzwa kunzi vaida kupidigura vamugabe zvakazera kuti vamunangagwa vatize munyika vachimboenda kusouth africa asi variko vakazotumira mashoko atakaona tose ekuti ndakagadzikana ndakachengetedzeka ndiri safe asi ndiri kudzoka munyika kuzotungamira vakawanda vakangotorawo seje kana kuti semashoko anotaurwa nemunhu anenge atsamwiswa kunza ndichadzoka ndichakuona zvekukuita asi takazoona zvechokwadi mauto paakapindira munyaya idzi takazonzwa vamunangagwa ndoha mutungamiri wenyika saka zvakawanda zvakaitika munguva iyoyo zvatogona kunge tichikurukura nhasi asi chikuru chatiri kuda kunzwa ndechekuti imi vana vezimbabwe vari kunze nevari munyika zvii zvamuri kuona shanduko yamaona yaunzwa pagore rimwe chete irori Chris
Yebo jonga today like we said earlier on we are talking about the 1 year anniversary that saw then President Robert Mugabe toppled from power, although there are some controversies surrounding the terminology of what took place. Some say it's not a coup, some say it's a soft coup. Whatever it is, it happened, and let's talk about it.
Hello? Tisati tane vatereri vari parunare regai timbotarisa mashoko nezvimwe zvatironzwawo kune vamwe vanga vachimboteerawo nyaya dzakaita saidzodzi tichiri kurangarira kuti muna 2017 imomo pakaitawo matanho ekuti vamugabe vanga vachinzi vasiye chigaro kana kuti vabve pautongi vamugabe vakambenge vachitsikawo madziro vachiramba kusiya basa pakasunge paakutorwa matanho nedare reparamende rekuva impicha kana kuvati vange vachimanikidzwa kusiya chigaro takazoona vamugabe vakazosvika pakusaina vakabvuma kusiya chigaro zvakazoita kuti vanhu vange vachipembera asi veruzhinji vakapinda mumigwagwa pamwe chete nemisangano yakaitwa kana fanika musangano mukuru wakaitwa kuHighfield vaifungidzira kuti vamugabe kana vasiya chigaro pachaumbwa hurumende inenge iine mapoka akasiyana siyana inofanira kubata matomu taizvinzwa zvakare izvozvo kubva kune vamwe muzano PF pamwe chete nevesangano revakarwa hunde risununguko vaikurudzira kuti pange pachiumbwa hurumende iyo yakafanana naizvozvo yemubatanidzwa. Asi vamugabe pavakangonzi vasiya chigaro vabvuma kusaina magwaro ekuti vabva pachigaro. Takaona vakare muzano PF imomo vachibuda vachitaura kuti ichi chinhu chedu ichi hapana anoivhiya kunze kwevemusangano ndo vanofanira kunge vachiivhiya. Zvinove zvakaitawo kuti zvidzikise mufaro mune vamwe vanhu vaitarisira kuti shanduko iyeyi iri kuuya neimwe nzira. Asi zvinhu zvinoitika mukurarama panogona kunge pane pano nepapo pachitaudzanwa. Regai tinzwe kuti muteereri wedu wekutanga ndiani. Alo,
alo.
Mwisha makadiko?
Ndiripo ndevamanhanda kusouth africa.
Vamanhanda zvirisei vamanhanda?
Vamanhanda vari nani zvavo, kumakadiko?
Aiwa tiri vapenyu sitereki, chirongwa ndicho chachirongwa chedu tese ichi vamanhanda, hanzi toita muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Zvokwadi, ndo mashoko matsvene iwayo. Maonero angu ndaanoti zveshuvawo pakanga paine tarisiro yakakurisisa kubviswa kwakaitwa former president vamugabe. Vanhu vanga vaine tarisiro yakakurisisa kuti kuda zvinhu zvichangomuka mangwana, chibage chakangoita girini, nyika yese yakaita girini. But let me just say this, baba Chonga, Zimbabwe has been condemned for a long time since from the year 2000 from the international community. Zimbabwe was isolated from the international community, including also financial funding. So zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka political, economical, zvese zvazvanguva manyamamire nerongo. Possible the military, when they took this decision, the idea was trying to shift political dimension. Naizvozvo takatarisira kuti musure mukunge vamugabe vabva, vanhu vakafunga kuti pachava negovernment yomubatanidzwa. Ini kuona kwangu handifungi kuti zvaiita saizvozvo, nokuti ZANU-PF was still have got a mandate in which they were given by the electorate. Yaizo expire musure mukunge vamugabe vapedza temu yavo. So in this case, I think yanga ichingori in-house fight yaida kugadziriswa kuti no, ava ngavambomira pasaiti tione kuita move on with a new idea. Now, kupinda kwaita comrade ED, like I always say, baba Joka, Zimbabwe inyika yakatonge yava kumawere, if I may say so. Kuti tichaziva kuti tonanga pagrenari ripi ratinganovhura rine chibage tikadya tese tikakwana, angava matambudziko makuru. So for me, I've got a hope that the country is going to change, but it's going to take a little bit more time kuti nyika ichange. But for it to happen, we need to be united and sing one song. The other day, vachonga kandipere ndaida kukubvunza imubvunzo. Pane zvakanga zvataurika panguva yakanga yapfuura, but ndakashayiwa mukana uoyu. Mukana wandaida kukubvunzai ndezvakanga zvataurwa navamashakare vachibva kumitini yebudget. Makavabvunza muchiti dei mamuri imwe maiti kudii, which are the methods that we are applying to rescue the country, vakataura. Ndaida kuti handi vatakakamirira izvi, chifonerai vamasimba kuchera, mugofonera kuna vagift mugano vambokomenda izvo zvataurwa navamashakada kuti ndizvo zvakanaka here izvo zvavataura izvo. Kutati kana zvakanaka, because we cannot do an individual. One finger does not make a sound. Neither one tree can ever make a forest tree. Great people are not seen by their appearance. But but what they can do.
Kubva pauya hurumende itsva kusvika nhasi, ichi chikuru chaizvo chamungati ichi ndo chashanduka kubva kune zvachiurwa naMugabe, nekuti nguva yavaMugabe kwakungori neisolation yamuri kutaura yemasanctions, nanhasi ichiripo, saka zvinoreva kuti hapana shanduko ka.
Zvachinja, we went to the general election. International community was invited, including the United Nations. All the blocs were invited to observe this election. Zvanga zvisingachaitike izvozvo. Political freedom yakavhurwa kuti vanhu vave nokusununguka nokutaura zvavanoda. But above all, mukusununguka ikoko, ini chikumbiro chandinacho ndechekuti we have got the best academic, the best vamunoti nyanzvi dzakafunda. We can't be sitting all the time shooting our people down, shooting our people down. Why don't we say, that's why I'm always saying, Baba Jongakani, ndogara nichikumbira kuti kune mhaka yemuchimbotadza kumbogara pamwe chete. Mungu kumbe wakuru mende kuchinongo ndoto mazwe atina wae. Mandi kumbo follow wae. Mdeni wadensi. We move on with one thing. Shepiti wa kumu Zimbabwe. Nga tutaka charitirezi. We can't expect the government to do alone while the rest are shooting them down.
Alright.
Nothing is going to come out of it.
Ndizo shwama nanda ramba ya nyumuri parunara. Asipa puntuna wakuti ningu kupindura indisiri kumirira angu wanawe Zimbabwe. Veste asivamwe wanawe Zimbabwe. Wanawe Zimbabwe vamwe. Pakaiti kanyaye shandu kwe. Wakaita kuru zero yekuti kuti zvinake munyika. Tigadzirise makore makumi matatu nemasere anga unotongwa nyika. Ngatichiitai transitional government inofanira kubata matomu ichibva kumapoka ose, so that my ideas emapoka ose ari munyika anonzwikwa. Zvakaa zvakatotambirwa nevamwe muzano PF. Asi pakazongonzi vamugabe wabvuma kubva, vamwe muzano PF vakatanga kutarisa kuti ndiani anozoda kutsara asina chigaro. Zvinhu zvanaka kudai, ndobva varamba zvakare. Saka regai rambai muri parunhare, tombokupai kamukamukana kekuti muzopinda muchirongwa. Rambai makabata parunhare. Indigai tidaidze tina vaguni vanove vaFrank Guni vari muno muWashington DC vanove nhengo yeZanu PF. Welcome Mr. Guni, Chris.
Yes, Mr. Guni, Dr. Guni, how are you doing?
I'm good. How are you doing, sir?
Fine. Welcome to the show.
I'm happy to join.
Yes. This is exactly 1 year after President Robert Mugabe stepped down from power. And from what you have experienced as a Zimbabwean living in the diaspora, what can you tell us?
Well, I think we have seen a lot of changes that have taken place. For instance, we are Zimbabweans in general, both in the diaspora and back home, are experiencing a new wave of freedoms that are enshrined and protected in our constitution. For instance, freedom of assembly, freedom of expression. We are seeing political parties conducting their political activities without any political or state hindrance or interference. We also saw for the first time in over two decades a free and fair process towards the conduct of our elections, which happened on the 31st of July. There were the period towards the elections was very peaceful. During the elections, it was very peaceful. Suffice to say, we had unfortunate incidences after the elections, but the conduct of the elections was very free and fair. We have also seen that Zimbabweans are experiencing new opportunities to invest back home because the business environment has changed. The government of Zimbabwe is doing away with the prohibitive laws that stifled or, in other words, prevented investment, both by external parties and internal people in Zimbabwe. As people in the diaspora, we are seeing in the horizon, new opportunities arising for Zimbabweans to invest in our country. We also acknowledge that things haven't moved as fast as other people expected, but that's expected given the extent to which our economy had gone down. I think the president, when he came here, for example, he was here in New York. We sat down with him, and he invited all Zimbabweans to take part in the rebuilding of our nation. Again, that was the first, and it was a big, significant change from the previous government.
Mm. Thank you so much, Dr. Gwini. Please, Rambai Muri Pa Runare. Vama nanda, kune wakawanda o wanofunga kuti ZANU PF irikuita ZANU NDEGA zvokuti zvese zvamuri kukurudzira zviya zvokuti dai vashanda nevamwe vaone zvichimbo zvichisenza izvo nokuti vese veopposition kana mamwe masangano vari kupa pfungwa dzavo vangadai vachipa havo kuburikidza nemaredhiyo nemapepanhau zvinotosvika chete munzeve dzezanu PF sei vase kuzozvitambira kana kuzvishandisa zvine zvataurwa nevamwe izvo.
Handioni saizvozvo baba akandimire. Mufungo wangu unonditaurira kuti we have got an opposition in the country which is led by Mr. Nelson Chamisa. If they have got a country at their heart, vanosarudzana paukuru hwavo woenda kunokurukurira na president nedare repamusoro rinotungamirirwa naivo president pachavo. Then mangwana vodzoka vachiti takainda tichida kunotaura navamunangagwa nedare ravo vakatirambira. Nyika yopupura zvimwe chetewo ichiti zveshuwa pakava nokuitika kwakafanana naikoko. The other issue yokuti vanga vachitaura vachishandisa media kuti ndo zvatiri kuda kuti tinge tichiita, I don't think so. It works that way. Political decision and the political way of approaching, it has got its own methods. Ndinofunga kuti kana vakataurirana nenzira yakafanana neyandiri kufunga iyoyi, kuti vakasimuka vachiti handei timbonotaurirana napresident, tivabhuke. President, this is what we have. We think if we can come up with this and this and this and this, and then president is not going to take that decision alone at the same time. He's going to say also, I've heard you guys. Let me also talk to my old, also my old colleagues. Then at the end of the day, nika ino fambira pamwe chete, vanhuva ino fumba imwe chete. Not to attack from the other side, from the other side. You cannot, in a war, you cannot approach so many fronts. You cannot win the war. So I believe kuti kana vaine maideas akanaka zvisiri zvokungoakidzwa kuti ZANU PF iri kuita zano ndoga, kana vasati vashandisa that kind of method, I don't think so kuti zvinenge zvakanaka. Hongo musakabvo baba vatsangirai pavakashayika, mukatarisa stanzi yavakatora pajeni iriyai yakaitika iyai, pakava nokufambidzana. Ivo vachifambawo vaine vakuru vakanga vatumwa nesadhaki vakanga varipo pamwe chete, kwete zviri kuitika izvi. Izvi zviri kuitika hazvina kwazvinotosvika, kwazvinotosvika baba Jonga kandimire. But at the end of the day, vanosafa vanhu veruzhinji vakagara vari mukati menyika. Ava vane zvinhu zvimbavo vari pamusoro vanoziva zvavanenge vachiita. But I don't think so that is good language that we can apply. We rather apply a better method that will unite Zimbabweans. Then we move on with one song.
Thank you so much, Vamananda Maita Basa. Chris, Vamananda, munogona sindevele?
Mana ngizame kangani.
Kuluma.
Ngiyacabanga ukuthi Baba Chamisa and his own colleagues mabefuna ukuthi i-government ibalalele. Kufanele nje ukuthi bona basuke lapho bahlangane nobaba upresident omnangaba nabalandeli bakhe, bakhulumisane amazwi okubambana namazwi okuphakamisa umnotho welizwe ukuthi elizwe sifuna ukuthi ukuthi siye phambili singayenza njani babonisane ama problem akhona inkinga zikhona so that mabe suka lapha bayohamba nendlela eyodwa bezwana ukuthi no this is what we want.
Hayi kuzwakala isibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga ngiyathokoza.
Yes, Chonga, we have some callers waiting on the line. Our first caller is Skumbuzo Moyo. Siyakwamukela Moyo.
Sanibonani ba.
Ye, linjani?
Hayi siyaphila, linjani lina kwa America?
Hayi siyaphila, lingaphi ko umhlaba?
Ise South Africa.
Oh, South Africa. Ah, okay. Ungasela ukuthi ngesikhathi lesi ngomnyaka odluleyo, wawusulungiselele yini ukuphenduka eZimbabwe?
Angizange vele ngifise nakhona ukulungiselela ukubuya ekhaya because bengisazi ukuthi kuyini osokusenzakala the next. Inkinga yezani yona ngwayo isibonile. Masikhuluma ngezani sikhuluma ngento amathambo agcwele impethu phakathi. Into yezani ephilayo. Ngamasoja lawo nje ukuthi umbuso uyazi ukuthi uma uphedwe ngabantu abaphethe izikhali akukho into esizoyenza thina singabantu except ukuthi abantu kuphela bathwala izikhali baqondane nawo siqedeni lolu hluphe esesibhekane lalo ngoba sesihlupheke kakhulu thina abantwana beZimbabwe. Ngapha phandle kwamazwe lapho esihlala khona abantwana bakhona bakhathazeka kabuhlungu. Alba liyabona uma begibela ezitimeleni behamba belenga ngaphandle abanye bayawa benyathela izitimela so ngathi abalalizwe ilizwe likhona ekhaya but kukhona abantu abalobuhwaba abangafawuliyo ukusuka ekudleni since 1980 esathola uzibuse bangasitshela ukuthi yini abayenzile elizweni behlulekile abavuma abantu bezani ukuthi they failed behlulekile. Umgabe sesemqondiswa bemsale nale but ube ngcono kakhulu than umnangagwa. Umnangagwa ke manje it's a totally failed. It's 1 year namhla bangasitshela ngisho lalaba abakhulumayo abagona bezana ukuthi abasitshele nje one thing from ama-policies achiefa komgabe ukuthi batshintsheni. Yiphi ipolisi abayitshintshileyo engenza ukuthi ama-business people abuye eZimbabwe azovula ama-industry.
Hayi siyakuzwa sibongile ngembono yakho ba.
Hayi siyabonga.
Yes, Jonga.
Yeah,
he says you know he doesn't see any change. Actually I asked him the first question I asked him this time last year, were you preparing to go back home, you know, because of the change in government? He says, never. I never prepared because I knew what was coming up. I forgot to ask him, how did he know? Yes, we have another caller. Silomlaleli omunye njalo. Siyakwamukela uhlelo.
Hello.
Yebo.
Vankoma, kunjani?
Ye, ngugande.
Ngugande namuhla. Gande kunjani?
Hayi ngiyaphila. Ngisikhuluma lo bani ba?
Ngathi ngutalent.
Oh. Dube. Oh, Dube. Ungapi komhlaba Dube?
Ngisena midiya endaweni okuthiwa kuse Oshakati.
Oshakati. Ah, okay. Ungasitshela ukuthi ngomnyaka odluleyo ngesikhathi lesi wawusucabangani? Wawucabangani na ukuphenduka ekhaya?
Hayi mina kahle kahle ekhaya ngihlala ngikhona kusenzakala ngathi siyana sikhathi ngibona ngathi sizosalelwa ngamalanga amalutshwane ukuthi zami ngiyefika ekhaya. Ngaba khona futhi kusanda kusenzakala but uhlupho abantu ababuza lapha ngezwa ukuthi likhuluma ngokuthi umehluko osuthe wabakhona abantu nganaba abakutholi kahle lapha ngoba abantu abasekela ibandla ezizana uPF kukhanya bona bakhangelela ukuthi ngeke kuzakuhle besibuza kangcono besisapota kuthi kodwa ukuthi sokube lo mehluko bani abona izinto sezibe nzima lapha gande kususela ukuphuma kwabamgaba akuzange yezitshintshile but the negative side yebona abakhulu bezano hhayi abaningi bathe bathorathola sibili ngemva kokumehluko leyi for example finance minister we foreign affairs waye lisocha kathesi ngominista ebaluthi abanye bathola tholile but iningi lethi Zimbabwe hayi zasibhedela zasibhedela shem
ngoba
mina ngesikhathi silonke lesi ngisebenzela ngapha eNamibia angizange ngibe nenkinga ikhombi yokuphathisa ukudla kuthengile kungasomali kungena eshophu ngithenga ukudla kufake esake ngithumeze ekhaya ngesikhathi samgaba hayi angithumeza imali bethenge khona ngayo kathesi ngingathola ama-$10 ngapha kumbirabi kumele ngitshintshe to US ukuthi bethengele umntwana omuthi weflu efarmasi anti yabona konke lokhu is going to the negative side umehluko wangikhona
hhayi siyakuzwa kakhulu sibongile kakhulu ba
yabonga kanti
okay so thank you so much we have two callers vakamirira vateereri vaviri tina andizwe ndimuzvare kana amai Modesta Taruinga na amai Miriam Marete tutanga kunzwa kuna amai Modesta kana muzvare Modesta Taruinga makadi takasimba muri kufona muri kupi South Africa ndaikumbira kamungo kwidza volume revolume yenyu yevoice muri pasi zvekuti takazoisa pa radio handizoni munzwane wangati Victoria. Ndimuzvare kana amai?
Modesta.
Okay. Muzvare Taruinga, 2017 pakaita shanduko iyoyi yatirikurukura nezvayo. Mushure meshanduko iyoyo matanho apa makatorawo vakawanda vari kunze kwenyika vakataa takambosunga mabhegi takakutarisira kudzokera kumusha. Vamwe vakatodzokera vari kuti zvinhu zviri kufamba kumusha. Vamwe vachiri kungoti rimwe gumbo richiri kune imwe nyika rimwe raa muZimbabwe. Imi makamira papi?
Hai sinongori sino kusouth africa kuve zvamanaka takamboona chakachinje tona chiketa wesi ndotoona kuti vamugabe pamwaitorinani takafara hemusiti vamugabe vabva but ndotoona kuti tozvikuri wesi
kupfuura nguva yavamugabe vari pachigaro
hai totoona kutie vamugabe vakatokufa vari pachigaro zvatorinani bekuti tatauya kuzimbabwe izvo zvasinga kufiri semakwiri azvaita kenguva namapuraisi ari papo tina kuti site security yanga iri raiti zveuzimbabwe kwazara mbavha chiro mapurisa chaicho vanhu vachando maresect kenguva vamugabe varipo izvo zvazviri raiti
muzvare Taruinga ndimbokupai mubvunzo makamboitawo dambudziko rerinonzi mota hamuna kumboita mota asi kana makambonzwawo nezvemota chirwere chechi kana kuti ronda rinoitwa remota riyeri kuti mota ringe richikwanisa kurapika rinotosvinwa kusvina kwacho kunorwadza kunotogona kuinvolva kucheka imwe nyama ipapo kuti muromo weronda uye ukure kuti mukwanise kuburitsa chinonzi chitsomo chemota chinenge chirimo saka vamwe vari kuti ndonguva yatiri yezvino izvi kusvina mota zvinhu zvinotombosunga morwadziwa asi kana ronda iro razopora munotokanganwa kuti makamboita mota
ya tinofanira kurwadziwa because hatingatarisiri hatidita sasedhona hatingatarisiri vamunangaro vangava vatogadzirisa nyika because nyika yanga yatofa kudhara saka zvotodawo nguva kuti Zimbabwe inaka
saka muri kuti ngavambopiwa nguva
vangavambota zvafanira kusvika kumusha kwedu kwa kune maroad mapoto but tara yatoripo ino side rakanaka but
okay. Aiwa maita basa muzvare Modesta Taruinga vari kuPretoria kuSouth Africa tinotenda zvikuru regai tinzwe kuna muzvare kana ndimai Miriam Marete tisatazotsanangura hedu nerumwe rurimi kuti vaviri havati mai Marete kana muzvare Marete makadi aiwa ndiri mupenyu ndimai ndimuzvare
Muzvare,
muri kupi?
Ndiri kuPretoria ndokwandiri kwaMajanga.
Aiwa taura henyu, thank you so much.
Kubvisa kwatakaita vamugareka tichiisa vamunangagwa mukwaMajanga zvakafanana nekuti wabvisa fridge uchiti haisi kuprodusa chando chakakwana yobva anotenga cooler box ndofunga mukada kutarisa zvakaitika gore rakapera 2017 ndokunga vhidhiyo yanga yakaita viral South Africa BBC news everywhere anditika nekuda kwekuti takaita simba rekutaura tichiti zvavati tiri kubatana tese pozoitwa like government yemubatanidzwa kuti zvinhu zvingorerunga waniko aiwaka tiri kungoshandisa.
Hello? Hello? Ndofunga taita dambudziko rekurasana parunhare namuzvare Miriam Marete. Tichaedza kuti vabate zvakare. Ndotanga aone zvambotaurwa namuzvare Modesta Taruinga Chris vanga vari kuPretoria. She said nothing much has changed. Things are getting worse during the Mugabe era. But at the same time, she is also saying maybe if we give them time, they may need time, the new government may need time to fix things. And she gave an example of a road in her area. She says it used to be full of potholes, but now is tarred. So those are some of the things that she is noticing as positive. But on the other hand, she's also saying the issue of security is so relaxed as compared to during the Mugabe era. And then Muzare Miriam Marete, also from Pretoria, she was in the middle of speaking her mind when the call got lost there. But she had said the issue of replacing former President Robert Mugabe with President Emmerson Mnangagwa is just like replacing a fridge. Because it's not making ice, or it's not getting cold enough for you, and then you replace it with a cooler box. That's the example she gave, Chris.
Quite interesting, Chonga. Silomu nyenjalo umlaleli umasugu, sea wamgela ukle. Hello? Hello?
Hello, Masu.
Unjan Masu.
Oh, okay. Well, maybe you can bring in Dr. Guni while we wait for.
Sure, while we wait for Masuku. Mm-hmm. Dr. Guni, you mentioned earlier on that there has been some positive changes, but when you look at what has been happening, especially in terms of human rights violations or just human rights abuses, you'll find that there hasn't been much change. I'll give you an example. Just 2 days ago, the Member of Parliament for Binga South, Mr. Joel Gabuza, appeared in court for having said some nasty things about President Emmerson Mnangagwa. But remember, he's got that right under the Constitution. What do you say about that? Dr. Guni?
A positive sense. There has been a lot of reform in the legal framework. A lot of our laws are being realigned to confirm or be in sync with the new constitution. I also want to acknowledge that at times some of our arms of the state are lagging behind in following through and keeping up to date with the changing legal environment. It's unfortunate that at times we see here and there issues that we are not supposed to be seeing. I understand that Honorable Gabuza was arrested for denigrating the office of the president and not the person of the president. My understanding is that the law does give freedom to all Zimbabweans to criticize the president as they may wish. The president himself encourages Zimbabweans to challenge him and to keep him accountable, including his entire government, and openly criticize him, but within the framework of the law. In some instances, I think it's important for people to realize that it's the office of the president that is protected under the law, but not the president himself as an individual. And I can only presume that the case of Honorable Gabuza will not go far. I think the courts will simply throw this away. Those are, you know, ups and downs that we are noticing, but those are not significant issues. Overall, I think everyone would agree with me that we have seen significant positive changes. There are no more ridiculous roadblocks in the roads, for example. We are seeing less and less cases of citizens complaining of bribery by arms of state, like the police and so forth. We are seeing the judicial system operating as it should, without fear or favoring anybody. We are seeing the wheels of justice getting into motion. People in government, senior government officials, former senior government officials being arrested for things ranging from corruption to abuse of office and so forth. All these are positive changes. We just had a listener from South Africa who was indicating that even roads that were full of potholes, right now they are all tarred, they are being resurfaced. Things are changing. It's slow change, but it is change. And I think people should look on the positive side. Yes, we should not ignore the negative side, but we should also acknowledge the positive improvements that we are seeing in our country. The economy is not moving as fast as people would have loved to, but I think we are moving in the right direction. The first course of action that President Mnangagwa's government has taken is to rewrite or correct the laws and ensure that there is a good business environment for businesses to thrive and operate within our nation. And I think that's a positive thing. Admittedly, again, I want to repeat that there could be issues here and there, but they are not as significant.
Oh, thank you so much, Dr. Guni. Please do stay on the line. Tinemwe mtereri riparunare, ndi mkoma diva. Magadi mkoma diva. Hello? Hello, mkoma diva, magadi?
Ndikandirinani magadi ipo.
Aiwa, tiruwa penyu, chirongwa, ndechenyu, tipeo, funga zenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri South Africa.
South Africa. Andizve kuti tiri kuita dambudziko rakaita sei nhasi rekuti tibate vari kuZimbabwe nokuti ndiri kuona vari kunyora panapo vachibvunza kuti vakuma hatibateyu asi tiri kuzama kuvafonera tinoimba kuti panopinda chirongwa kwamvura yacheka makumbo teita bata vaviri vatatu tipewo pfungwa dzenyu mukoma diva.
Right, ini ndiri panyaya yakaita gorapu yekubviswa kwavamugabe. Chekutanga, maZimbabwe haatiregerei kuti vamugabe vanga vari nani. Vamugabe ndiwo the West President vaita kuti tisvike patiri nhasi nenhamo yatinayo. Ndivamugabe vakaita kuti mainstitutions ese asave independent vachiconsolidata power yavo chete. Saka let us not think tichidzokera shure. Vamugabe was the worst as an ever. Yes, of course, so we are in the part three to Taura Nasa. The problem is that we are not going to be able to do it. I think we are not going to be able to do it. The problem is that it's a legitimate problem. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. But we are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. You know, we are Gondo wa kuborwa imari yangu moteng something chekuti muitise mari mukadzomuka kuti peace wa muri kugoya going back to square one. Saka pata kuti paurigwane the first thing waro wesarudzi ngakuchena paurigwane kuti zvatiri kuita pasawe panoti mapolitics ndo anotaura kuti aiwa aiwa wasazvinga kubokwa dai aiwa ngava uye vakawande zvinhu zvakagadzigwa vowirirana karuza okonsida kuti swadaruza ahwina
Pane chimuko here chekuti opposition inge ichipinzwa munyaya dzemamiriro akaita upfumi hwenyika nematongerwo enyika muZimbabwe? Opposition ine role ipi yainga playa ipapo?
Parizvino hapana role yainga playa. Because at the present moment inongo playa chiita na vane 2/3 ndo vanoita mitemo ndo vanoita everything muparliament macho. Yes, opposition inongove pavo kuvakipa kuti vaiva accountable inogona kuplaya that role yekuvaitisa maaccountability. nokunge ukana avo vachinge vada kushanda navo ndo vanovaedza but I think delivery guy is very minimal.
Thank you so much. Maita basa baba. Chris, that was Mkoma Diva calling from South Africa. He's saying that the removal of President Mugabe was the best thing. He says the former President Mugabe is the worst president. I don't know who he is comparing President Mugabe with because he has been in power for 38 years. And he says he was only concentrating on consolidating his power. And he's on the issue of talks. He says that it's President ED or President Mnangagwa who is supposed to reach out to opposition members, not vice versa, because he's the one who was voted into power. Yes.
Yes, sir. Jonga, silomnyo mlaleli njalo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba njani?
Ngisiyaphila igama mbani?
Umbongeni.
Umbongeni unjani?
Siyaphila baba njani mina?
Hayi siyaphila. Ungapi komhlaba?
South Africa, Jones.
Oh, Jones. Akusiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Hayi, daba lelusinga kakhulu ngempela, ikakhulu abantu abethembele ukuthi izalo phezu izobasiza. Hayi, ngizavele ishiye kakhulu. Mina vele nje mina ngokwami vele ngishazi, njalo vele ngingathembelanga lutho kuzakuthiwa. Umnangako kahle kahle bengingathembelanga lutho. Because izalo phezu uma ngabe nje ungumuntu vele ophilayo kahle kahle ekhanda. Njengabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe kusho ukuthi singafuna ukuthi bayizithutha ngoba phezu kweminyaka emingaka eyi-37 years ngikhone ungaba nethemba lomuntu osuphisa abantu othole ilizwe lirayithi belithatha kuma-British kusayirodisa belithatha ilizwe lirayithi akulanto eyi-1 eyathuthukayo ngikhone ungathembela manje phezu kwe-37 years abantu besifa ngibulawa yimkhuhlane ngibulawa yindlala beswela imisebenzi kungena mgwaqo umgwaqo ekhona yathi yakhe ngofidi sayithola indlalo manje abalutho nithi imgwaqo lale esathi sizalwa sayithola indlalo yiye namagotigoti namanje so ungatshela ukuthi ngikhone wena ungathemba umuntu obenguye ebulala ilizwe ekhona phayana ukhona ukuthola uzomthemba ukuthi uzolungisa izinto mina vele ngileshiye kakhulu ngabantu beZimbabwe ngoba lawa amavoti ebesinawo nyaleyo inyanga esifileyo mina bebhekelela ukuthi mhlawumbe kungaba ne-change kodwa njengendlela abantu beZimbabwe bayibo baphatha ngalo ukhetho ngendlela engayisiyo ayi ngizobuhlungu kakhulu ngoba into ekhona vele laphana kulalotho siyalibhekelela izalo phezu ifana nomuntu ebhadi ukuthi uyawufuna umsebenzi umuntu wakhona akazasebenzi isithi izibamxesha ahambe ayofuna kwenye indawo bayemtshela ukuthi hayi akula msebenzi kodwa basale beqhasha abantu izalo phefu akulalutho laphaya abantu abathembele kuzalo phefu bazikhohlisile babone zenkomo abaziphiwayo ezizokhontinya zilaadlala nje kuphela bazokhontinya kuphela bephiwa inimpuphu le noma baseyiphinda sayiphiwa namathukela la avotelayo yikho nje lokho abazokuthola but okunye kwesi-2 akulalutho imsebenzi yavala kudala yonke into kwavala kudala amakhampani avala kudala iqhubeni ingazikhone haralele nakhona I think akulalutho ngoba nemali le ayikho emabhawa emabhenki akulani ngizokhumbulele nkulumo ka-2018 le khankasela ukhetho sithi mgari nani yenari emasoni mnakakho abempava uqinisile wayeqinisile u-2018 laphana kulalutho laphayana izalo phefu akulalutho abantu vele bengathembeli lutho bengathembeli lutho lutho kuzohlala njalo nje umnangagwa yelokhu ekhuluma ngoba umgabe naye esangupresidenti naye wayesithi uyalungisa izinto njengakhona lokhu okwenziswa ngomnangagwa ebhizi besikhohlisa bekhohlisa abantu ezimbabwe ngophana ku-ZBC besithi izinto zihamba kahle zihamba kahle but kungalalutho lunalolingwane olubonakalayo yikho futhi khonokho kuzoqhubeka kusenza nje abantu nje asingathembeli lutho njalo abantu bangazikhohlisi ukuthi bethi umnangagwa uyalungisa akulalutho azolilungisa kwabahlula kudala lokhu kwabahlula kudala njalo kusazokhontinya kubafula futhi and futhi into ekhona yukuthi bona abantu bezimbabwe bona bakunaki i-MDC yaqala ukubusa leliyalizivini leningabusi yaqala ngo-2000 that's why ubona izalo phezu continue lokhu ihluleka ukuvusa ilizwe ngoba vele umuntu obusayo lapha obusa ngene akusho umuntu ofunekayo lapha ya iMDC yobona bayingathatha nje 1 month izinto zonke zethuna zihamba kahle abantu kabafundi ngani kanti ngo 2008 lapho uChamlin Changirai ayekhona ebusa lomgabe izinto zabangcono kakhulu uthe lapho sibona umgabe eliwina ukhetho ngo 2013 izinto zonke zachabalala futhi kwahamba futhi konke until manje izinto zakhona kazihambi kahle and kubuhlungu kakhulu kulokho kubantu bazimbabwe ngabhekelele kuzane kuphisa hayi mina njengami ngikhohliwe kakhulu ngibeqhubekela nje kuphela ngizamela khona nala sizama khona sizamela abadala kuphela nje ukuthi impuku bathole ukudla but okunye kwesithu kubuhlungu kakhulu ngoba abantwana abasekhaya le abafundayo akulalutho abazolithola ngaphansi kwesandla sezano kuthefu okuyibo futhi abavotela izano kubuhlungu kakhulu kakhulu ngiyabonga
hayi sibongile lathi ube lobusuku obuhle
sharp bo
jonga I've another caller
yeah go ahead Chris
Msindazi unjani
iyaphila ntina kunjani futhi
hayi siyaphila ungapi komhlaba
mina ngisegoli ndunu.
Oh, usegoli. Akusiphi imbono yakho? Kathi ngelanga lona leli ngomnyaka odluleyo ubukhangelelene, ubukhangelele ukuphenduka yini ekhaya?
Kuphenduka ekhaya vele azange iba into engicabangayo mina ngoba lokuza kwami lapha eSouth Africa ngize nje eZimbabwe busanqebeka kancane. So bengilindele ukuthi khona noma mebhiloza bengeni la alungise kube abantu basekhala bebephila impilo engathi bangconanyana akwenzekalanga vele ukuphuma kukamgabe kungene umnankagwa azange kwaba lotshintshe ngoba vele into eyenzakalayo laphana ikuthi nje ukutshintsha nje idongo bophi inkaba enqoleni kodwa into esenqoleni lokhu kusasengamajoda so into ezifana naleziyana sokolisa abantu ekhaya two nathi sinje asinawo amalungelo agcweleyo laphana njengamanje siyabona into ziyashoda ayikho into etholakalayo kuyizo lezinto zokuthembela kubo labo omnankagudu uzolungisa umnankagu ayikho into azayilungisa just abantu basize umnankagu ukuthi alungiselele iphokethi lakhe and ugovernment lwana obephethe umgaba usaseyulo bephethe umnankagu ngoba ungathi basebenzela nje emaphokethini wabo ayikho nje into asebeyenzile ngabe kukhona okucacayo asebekwenzile mina ngibone nje ukuthi kakhulu futhi ngapha kithi emathefeleleni egwanda bayenzile bafaka i-tollgate i-tollgate lana isho ukuthi ikhuthuza thina futhi bangezelela ama-tollgate okubena ukuthi ngabe benza intuthuwa hhayi la into abayenza laphana so ukuhlupheka sisazohlupheka okudlulileyo okudlula lokhu esikubonayo kuyeza kunenge kodwa kusala yona kale government abantu abaphezulu bazobesutha besidla kahle thina esilapha egoli sisazosebenza nzima sikhathelwa ngamabhulu sidumeza khona izinto leyo babuye futhi basithathele futhi ebhoda asinamhlaba thina kulelani elizwe abantu abale mhlaba ngabantu abayi-4, 5, 6, 7 bona abantu abaphila kangcono abazizwa beselizweni labo ubuhlungu ukuba isiphephele mhlakababa ubuhlungu kakhulu ukusebenza kusebenzela imali encane ungela ukuthi uzathini kunje manje sivalalekile khona lapha eSouth Africa asikwazi ukuthi labo basabangelani ekhaya ukuba ngcono nje ukuba lapha uba isiphephele kulokhu kwasekhaya ngoba ekhaya kawunamhlaba so into engaba khona nje ukuthi nje abantu labo abakithi ekhaya abasekhaya kakhulu izidala uma bevota bebeqala bacabanga ngesikhathi bengazofika besike bekhoshiswe ngamabhakede omumbu ngoba amabhakede omumbu yiwo ayenza yonke lezi zinto lezi amabhakede abuya lezanupief asitsho ukuthi i-MDC layizenze into enkulu kodwa besikhala lokho okuncane ezofika ukutshitha abantu bebezokwazi ukuthi labo baphile kangcono
hayi
njengamanje ilokhu zen uhlupheka lokho laba okwenzakala ekhaya sokuthinta thina ngapha yithina manje sokumele sithina kule lokho esikuthole eSouth Africa sikuthumezele khona.
Yabona. Hayi kuyozwakala kakhulu sibongile ngembono yakho.
Siyabonga futhi.
Hayi jonga before we go any further let's take a quick break.
That's okay Chris.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kalwezi. Umsakazo wakho owe VOA umanyene labe media center ukwethulela izinto eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngqondo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo ngomtoko mhlaka 15 Lwezi ngeviki ezayo, eHarare mhlaka 21 Lwezi, eGwanda mhlaka 26 Lwezi, eLupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontuduzi yathu ngobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibenani lami uPastor Jeremiah kulezi.
Ye lingakhohlwa ke kusasa njengalokho okukhulunywe ngupresident Jeremiah, kusasa ke kuyamba kulengxoxompikiswano emtoko liyanxuswa ke ukuthi liye khona ngobunenge jonga
ndizozo chaizo vateereri vedu vari mumashonaland east nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mangwana chaiye munokwanisa kunge muri muchirongwa chestudio 7 tinenge tiri pamutoko mutoko senda musi wa 15 munee muchinzwa zvirongwa zvedu zvamunee muchida kukurukura ihurukuro yakasununguka iyoyo inenge ichitarisa zvinobata matunhu amuri musi wa 21 tetiri muHarare, musi wa 28 tetiri kuGwanda topesera nemusi wa 30 kuBulawayo. Sinungukai kupinda muzvirongwa zvestudio 7 live. Chris,
yes jonga. Dr. Goni
Yes, I can hear you, sir.
Ndofunga tine muteereri futi. Dr. Guni ngobatai paita muteereri atibatei kwenguva tata muti abate rikai tingonzwa 30 seconds. Muteereri wedu ndiani?
Mr. Gombe.
Vagombe makadi?
Kunyanga kuZimbabwe.
Vagombe kuinyanga kuZimbabwe makadi?
Ndiri pangu makadi wo.
Takasimba.
Hunde.
Taurai ndimande yenyu, sakurai zvenyu.
Ichokwadi, tinotenda nehurukuro yamaita pazuva ranhasi. Tinoziva kuti zuva ranhasi ndozuva rakabviswa vamugabe kubva pachigaro pachipinda vamunangagwa. Isusu sezvizvarwa zvemuZimbabwe, kunyanya-nyanya isusu sevanhu vakashungurudzwa kuburidza nezvematongerwo enyika, ndopataisimudzira kuti Zimbabwe yaakuchiendawo utongi hwejekerere. Taifungira kuti Zimbabwe ichange ichizotongwa nemapato akasiyana-siyana achange akabatira pachigaro. Tikataenda kune sarudzi yatinoti transitional authority, but hatina kuona zvinhu zvakafanana naizvozvo. Instead takatoona ZANU-PF yakaita yakabva yatora masimba iyo yoga, ikabva yatanga kutonga iyo yoga. Saka hapana musiyano watiri kuona zvaiitwa navamugabe nezvaiitwa navamunangagwa. Hapana musiyano watiri kuona, because dai pane musiyano wamunangagwa dai vanga vari munhu vari kutaa munew dispensation, vangadai vakabuda pachena vachitaura kuti vanhu vakadhisapisa itai gamara ndivananani. Hurumende irikuda pachena ichitaura kuti zvinhu izvozvo we want to make sure kuti vanhu ivavo tida kuti vabatwe. Vanhu vakarova vanhu muna 2008 vakauraya vanhu over 200 people. Vanhu ivavo vanofanira kusungwa. Kuurayiwa kwana Tonderai Mbira kwose kwaifanira kutaurwa nehurumende iyoyo. Tonyatsakuziva kuti hurumende iri pachena. Saka maonero edu tiri kuona sekunge hurumende yakangofanana nayavamugabe. Wazvavamugabe waimhanyira kuti kana pakaitika chinhu waiseta commission of inquiry. We remember kwanga kuine commission yaNDC, hamba kwecommission pakazoya bidhungu chena commission, pakazoya bcdausi commission. Makomisheni ese aya havana chaakabudisa. Wakanyepera vanhu wakati tikaita makomisheni aya tichakuzivisai zvabuda imomo. Ndoza tiri kuona zvakare neinonzi Moshandu commission iri kutendera ichibvunza vanhu nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu muHarare. Hapana zvinobuda pakomisheni iyoyi. Munhu akada kungovhara vanhu kumeso zvoita kunge ihurumende iri kuita zvinodiwa nevanhu. Zvavari kuita zvekunyepera kusungwa ana Superman ndovanzira vasungwa nemhosva yecorruption. Orara muchitokisi zuva rimwe chete mangwana acho opiwa bell. Kuda kuvhara vana vemuZimbabwe kumeso zvoita kunge munhu ari kuratidza kunge ari kuita zvinhu zvakasiyana navamugabe. But chiripo ndechekuti titori worse than zvanga zviripo navamugabe. Titostupika chaizvo muZimbabwe nekuda kwehurumende
yavamugabe. Thank you so much. Vagombe maita basa nguva ndodzamhanya, Chris.
Yes, Dr. Guni, we have run out of time. If you can say something in just 15 seconds to encourage or tell people why they should go back to Zimbabwe.
Well, before I can do that, let me quickly respond to this.
Time is up.
Zimbabwe is a constitutional authority. It's a constitutional democracy. There is no need for transitional authority because we ran through elections. That's why we had elections. It's a democracy. People elected the Mnangagwa government. And
oh, thank you so much, Dr. Guni. We have run out of time. Thank you so much. That was Dr. Frank Guni, MDCT chairman, USA province.
ZANU-PF.
I'm sorry. Good night, Zimbabwe. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.